manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabu 25, 2017.
Tinotenda makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica muchirechedza zuva reAfrica Day.
Mudzimai wemutungamiri weMDC, amai Elizabeth Tsvangirai, vanopa chikafu kuvakwegura vanogara pabumhudzo Old People's Home kuSt Mary's muchitungwiza.
Makakatanwa otsemura bato refree Zimbabwe Congress zvichitevera kudzingwa kunonzi kwaitwa mutungamiri webato iri vaJoseph Busha vachipomerwa mhosva yekudyidzana navamugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day, vanhu vachiita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Bato reMDC inotungamirwa navamugeni Tsvangirai rinoti zuva reAfrica Day izuva rekucherechedza magamba akarwira kusunungura dunhu reAfrica, iro rakatarisana neudzvanyiriri munguva iyo vanhu vachiti vakazvisunungura. MDC inoti mukurangarira zuva ranhasi pane mufaro pamwe nekusuwa kuri muvanhu vemuAfrica. Bato iri rati Africa ine upfumi hwakawandisa, asi zvinoshamisa ndezvekuti Africa ine vanhu varombo vakawanda zvikuru avanorarama nemari iri pasi pedhora rimwe chete pazuva. Bato iri rapedzisira richiti Africa inofanira kubatsira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena gore rinouya.
Mukupemberera zuva reAfrica Day, mudzimai wemutungamiri weMDC, amai Elizabeth Tsvangirai, nhasi vashanyira musha webumhudzo Old People's Home kuSt Mary's kuchitungwiza, uko kwavanopa zvekudya, zvekupfeka pamwe nemachira kuvakweguri vanogara pamusha uyu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitenda mai Tsvangirai nerubatsiro rwavapiwa, Gogo Betty Samombe, mumwe wevagari vanogara pabumhudzo, vati vane tarisiro kuti nhamo yavo yezvekudya yambotapudzika.
Ndinotenda maita enyu mai, mationawo nhamo yetiina ipano. Mwana wedu uyu ari munhamo nesu. Kana tisina chekudya, tinoenda kuti wabata marokwe. Kuti maitozhei, mwana haarari uyu usiku. Nekuti tinenge tisina chekudini. Nhamo yetiinayo pano ndeyehuni mwanangu, huni. Tinovapopotera mai kuti tiya isati yauya. Vanenge vasina chekuita nesu. Hatina magesi, hatina kwetinowana huni. Saka tinotovapopotera kuti mai toita sei, tojei. Votoona watouya pamwe vanenge vachitoda kuchema nekuti tojei, nekuti ndivo mai vedu vanotichengeta.
Amai Tsvangirai, avo vakakurira kumusha weSt Mary's, vatiwo nekuda kwekuondomuka kuri kuita upfumi hwenyika, vanhu vazhinji vari kutambura. Amai Tsvangirai vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vanhu vasaise zvematongerwo enyika mukati menyaya dzekubatsira vanoshaya.
Tine machallenges atiri kusangana nawo munyika medu, especially mafinancial challenges. Chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete, tamboregedza kupoliticize zvinhu zvese zvatinoita. Titarise munharaunda matigere kuti makambomira sei. Chii chaungagone kuita to make a difference maunenge uri? Chii chaungakwanise kuita saningi zvake kuti ubatsire? Saka ndoo chimwe chinchete zvinhu chandino kumbirisa kuti dai vanhu vemuZimbabwe tauya pamwe chete tabatsira vanhu vakaita sevari panapa vasisakwanise kuzvibatsira.
Amai Tsvangirai vakurudzira kuti vanhu varangarire kwavakakurira vakati machechi ane mukurumbira abatsirewo veruzhinji vari kutambura.
Machechi zvane influence yakawanda. Izvino tine machechi zvakawanda. Vana Prophet Magaya vakakurira kuno. Vana Prophet Makandiwa vakakurira muno. Vakawanda, my very influential people vakakurira muno. Imagine kuti zvakafana kana Prophet Magaya kana kuti Prophet Makandiwa vakasumuka muchechi vakati mwedzi unoyo tirikuda kubatsira. Munhu ngaauye kana ne one pamper kana nenapukweni kana chii, ndo zvatiri kungoda kuunganidza mwedzi unoyo. Tirikuda kunobatsira kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Fungai kuti tinounganidza zvinhu zvakawanda sei, tongobatsira. Ndo zvishoma zvandanga ndichingoda kuti
vanotungamirira bumudzo Old People's Home Major Cynthia Nyaruberu vati vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana nekuda kwemamiriro ehupfumi. Amai Nyaruberu vati pamusoro pedambudziko rezvekudya, bumudzo iyi yakavakwa gore ra1974 yasakara zvikuru zvekuti vanotoda kubatsirwa kunatsurudza nzvimbo iyi.
Musha uno wakavakwa 1974, saka mukazotarisa 1974 zvizhinji zvaparara, zvizhinji zvacho hakasisina. Uye dzimwe nguva maimbouya vanasekuna nambuyava vakawanda chaizvo, nhasi mauya vari vashoma. Nechikonzero chokuomerwa kwazvo kuti kana tikavaunganidza vakawanda tinoshaya futi chokuvapa. Saka zvokuti vadye tiri kuomerwa kwazvo. Zvakare mukazovatarisa vazhinji, musha uno webumhudzo wakagadzirwa uri waizoitwa sereferal. Vanenge vari kune mama homes vanenge vakwegura zvakanyanya nevanenge varwara vaizouya kuno nekuda kwechipatara. Saka izvozvo tine vakawanda vasingagoni kuzvibatsira vanoda kubatsirwa. Muri kuvaona vakagara chaizvo kudai, asi pavari apa vanogona kuzviitira itwalf, vamwe vese ndevekubatsira. Saka kureva kuti kana zvakadaro zvinoreva kuti hatinowa chakana nemanapukini vese tinoita. Saka izvozvo manje zvoratidza kuti tinodawo mishonga. Vese kukwegurata kunoenderana nekurwarawo zvakare, mishonga tinoishaya. Dzimwe nguva kuvaendesa kuchipatara chaiko tinoremerwa.
Musha webumhudzo une vakweguru 31 uye mukurusa ari pane makore 105. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya yeAfrica Day, Praxidis Jeremiah weStudio 7 abatawo umumiriri weAfrican Union muWashington DC, Dr. Arikana Chiombori kwawo kuti tinzwe zvavari kuita.
Africa Day izuva rekuti timbomira sevana veAfrica kuti tinyatsoita titarise kusure kwatakabva, patakange tiri ndekupi, zvatakaita ndezvipi, patiri nhasi ndepapi, mangwana tinoda kuti tinge tiri kupi.
Imi makamirira African Union muno muAmerica, chii chaizvo chaizvo basa renyu ramunofanira kunge muchiita?
Basa rangu nderekuti ndifambe ndichimhanya mhanya kumamisha kwese ndichiudza vanhu vari kuno zvinhu zviri kuitika kuAfrica, nyaya dzakanaka nedzakashata nedziri pakati dziri kuitika kuAfrica. Asi kuti vanhu vazive kuti Africa yavaiziya iya haichisiko, bcause vazhinji vanofunga kuti Africa is a dark continent. Africa munhu wese ari kufa nenzara, Africa vanhu vese vanongorwara. Basa rangu nderekuti ndiudze vanhu kuti Africa inyika iya ine upenyu, ine upfumi hwakawandisisa kudarika dzimwe nyika dzese. Upfumi hwedu tinahwo hwemuvhu, upfumi hwedu tinahwo hwehunhu hwedu neculture yedu. We are very rich people. Tiri a very proud culture. Tiri a very beautiful rich continent that everyone must be proud of.
Totarisane zviri kuitika muZimbabwe, tiri kuona vana vezimbabwe vapararira vazara munyika dzakatsaukana. Munomuwana muZimbabwe ni kuAlaska, kuAustralia, New Zealand,
ndakanzwa kana ku Afghanistan. Chii chiri kuitika Zimbabwe?
Haisi Zimbabwe yega maamisaga ndi kuzei. Vari kwese maZimbabwe, maNigerian, all over, even maAmericans kana maother countries. Migration is nothing new. It's happening everywhere. Saka ngatirege kuita mistake yekuti tikungoti ndisi tega. Ah, tiri vanhu. Kunyange iko kumusha vanhu vanomigrate kubva kumareserva vachienda kukataoni kanenge kari padhuze. After a while vachazvida vakuda kuenda kuHarare. Migration achisi chinhu chitsva, chagara chichiitika. Yes, achisi kuti chinhu chakanaka aiwa. Asi vanhu always look for greener pastures. Zimbabweans are no different.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chombo Rukawo, vachitaura naPraxis Jeremiah Studio 7, vari muWashington, D.C.
Bato rinopikisa reFreedom Congress rinoti radzinga mubato iri mutungamiri waro vaJoseph Busha richivapomera mhosva yekudyidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu naThomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo mubato rinopikisa reFreedom Congress mushure mekunge dzimwe nhengo dzekomiti yepamusoro yebato iri yeNational Executive dzabuditsa gwaro rine mashoko ekuti mutungamiri webato iri vaJoseph Busha vabviswa pachinzvimbo chavo vachipomerwa mhosva yekudyidzana navaMugabe. Mashoko aburitswa nenhengo idzi anoti vaBusha vari kushanda zvakakomba nezanu PF kuitira kuti pasaumbwe mubatanidzwa wemapato anopikisa. Pachazosarudzwa mutungamiri mumwe chete achakwikwidzana navaMugabe musarudzo dzegore rinouya. Zvichitevera kudzingwa kunonzi kwaitwa vaBusha, dzimwe nhengo dzekomiti yepamusoro yeFreedom Congress dzabva dzadoma utungamiri hutsva hwebato huchange huina vaPeter Svinurai, avo vaibva vamunyori mukuru mubato iri, semutungamiri mutsva webato iri. Gwaro raburitswa iri riri kupomera vaBusha mhosva yekutonga zvine udzvanyiriri mukati uye zvechizivano mukupiwa kwevanhu mabasa mubato. Zvichitevera mashoko aburitswa nevari kunzi ndivo vave kufanobata chigaro chemunyori mukuru mubato iri vatendai Musora, vaBusha vanoti havasi kutambira kudzingwa kwavaitwa vachiti ndivo vacharamba vari mutungamiriri weFreedom Congress.
Ndisingazive kuti musangano wakashevedzwa nani uyezve vanga varipo vane zvigaro zvipi uyezve vanga varipo vavenga vari mubato kwenguva yakareba sei. Hatifunge kuti zvakadaro tinozviita serious nokuti sezvamunoona munyika vanhu vakufunga kuti politics ndiyo mukano wana mari. Saka zvakadaro tinongozvidismisa tichitovana vanenge vashaya zvokuita.
VaMusora vati vaBusha vakaburitsa mari inoita chiru chemadhora yakanga yakanangana nemhemberero dzebhavhadhe ravaMugabe, asi vaBusha vati ichi hachizi chokwadi.
Aiwa, kushanda naMugabe kupi kwavanoti vanoshanda naMugabe? Isu tiri kushandira Zimbabwe, hatisi kushandira nemunhu. Zvinoitika ndozvokuti vazhinji semataro andaita vari kutora politics semukano wokuwana mari. Hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita. Mukuona isu tine madevelopmental programs atiri kuita zvinoreva kuti tine gwara nezvatoda kuita munyika. Kuti vazoti tiri kushanda naPresident Mugabe vanofanira kunge vachitipa evidence kuti ndezvipi zvataita kuti zvinoratidza kuti tushanda pamwe chete.
VaMusora vatiwo vaBusha vari kupawo boka revechidiki retajamuka mari yekuti varwisane nehurumende, izvo zvarambwa navaBusha pamwe nemutauriri wetajamuka vaPromise Mukwananzi. VaMukwananzi vaudza Studio 7 kuti mashoko ari kutaurwa nevamwe vari muFreedom Congress aya ndeyekuedza kusvibisa zita ravo.
Izvo hazvisi zvechokwadi. Tajamuka haiiti zvemhirizhonga, tinoita kuratidzira kwedu murunyararo. Uyezve hatipiwi mari nemunhu, hapana munhu anotipa mari. VaBusha havasati vambotipa mari yetajamuka, kana yangu kana yani, handizivi. Handiranga riri musi wandakanzi naVaBusha mari iwo vaBusha wacho ndakavaona kana kahwani muupenyu hwangu, semunhu aita anotungamirawo musangano opposition party muZimbabwe. Vanhu zvekuzotipa mari, aiwa, havanombotipa mari.
Zvichitevera kudzinga kwavanoti vaita vaBusha, vaMusora vanoti ivo seFreedom Congress yave kutungamirwa navaSvinurai vatove neurongo hwekuita Congress yebato ravo, uye vacharamba vachidyidzana nemamwe mapato ari kushanda kuti paumbwe mubatanidzwa wemapato anopikisa. Pamwe nemubatanidzwa wemapato anopikisa ari kurwira kuti mitemo inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yevandudzwe, ayo ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reforms Agenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Nasi sezvatambotaura, Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekupemberera kusununguka kwenyika dzemuAfrica kubva pajoki reuranda hwehudzvanyiriri kana kuti Africa Day. Kubva muna 1958 kusvika muna 1963, nyika makumi matatu nembiri dzainge dzawana kuzvitonga kuzere, uye dzakabva dzaronga kuumba sangano rinonzi Organization of African Unity kuAddis Ababa, Ethiopia, muna chivabvu 1963. Mubatanidzwa uyu wainge wakanangana nekudyidzana munyaya dzezvematongerwo enyika. Sangano reOAU rave kunzi African Union, uye kunze kwezvematongerwo enyika, gungano iri rave kutarisawo nyaya dzezvekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Vachitaura nenhepfenyuro yeZBC, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati nyika dzemuAfrica dzave pedyo nekuzadzikisa zvido zvavanasoro jena vakaumba mubatanidzwa uyu. Mumashoko avo kuvatori venhau, mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vati Africa yafamba rwendo rurefu mukuzadzikisa zvido zvevakavamba OAU, asi vanhu vakawanda muAfrica vachiri kunonga svosve nemuromo nenyaya yekuti vatungamiri ndivo chete vari kudya norivha vanhu vose vachinetseka. Mukuzeya nezvezuva iri, tabata mutauriri wemDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuti vireZANUPF vagadzira chirumanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumanzu.
MaZimbabweans vanofanira kuzviziva kuti zuva ranhasi rakakoshesesa. Ndozuva rakatanga maliberation movement akaita usana ZANUPF vakazoteverawo vamwe kuti aiwazve ganda dema vanhu vatema. Iye zvino vunhapwa ngahuchipera, hatisati tiri maBritish, maAmericans, maRussians, asi tiri vanhu vatema. Ngatichiona inoupenyu hwedu kuti hwakamira sei.
Vagotopinda itinzwa.
Zuva reAfrica Day Blessing tinorikoshesa zvikuru, rinotifadza, tonyunyuta panguva imwe cheteyo. Tinofara nekuti makore makumi mashanu nemana apfuura muguta guru reAddis Ababa muEthiopia, mafounding fathers veAfrica vana Embarahel Salasia nevamwe vakadaro, vana Kenneth Kaunda, Julius Nyerere nevamwe vakadaro, Jomo Kenyatta vakaungana muguta guru reAddis Ababa ndokufoma yainziyo Organization of African Unity yataka kuti mazaneyo AU. Saka chinangwa chavo chachiri chokuti ivo Africa yose kubva kuCape kusvika kuCairo ibve muuranda hwecolonialism, ibve muuranda hwokudzvanyirira, kudzvanyirirwa vanhu nevarungu nokudzvanyirirwa vanhu pachedu. Muchirungu vakangoiti iyo exploitation of men by men. Ndo atikangotangariwa mafounding principles nemafounding values Africa Day. Asi muno muZimbabwe tinonyunyuta nenyaya yekuti tiri kutambura tiri muhutapwa hweZANUPF.
Vachirumanzi manzwa zvataurwa navagutu kuti pane kufara nekugunununa.
Aiwazve ZANUPF iri kufamba mugwara iroro rakaparurwa nana Dr. Kwame Nkrumah yokuti Africa inofanira kuva free. Mukanyatsa kutarisa zviri kuita hurumende yava Mugabe, hurumende yeZANUPF, ndozvokuti muno mutema, muno muZimbabwe udzanyiri hwapera, maresources atinawo egoridhe, eplatinum, ezvicherwa zvipi zvatingafunga zvatinazvo nezvimwe zvatisati taziva zvava mumaoko menyu. Ndopanouya nyaya yezimu aseti.
Vagutu, asi tingatira hapana chekupemberera pa tichitarisa kuti mapato akaita seZANUPF akarwira rusununguko rwenyika.
Tinovatenda madzikoma iwaona zvanzidzodzo dzakarwira rusununguko rwedu, hatimbofita kavakanganwa kusvika rini narini. Saka isu tozosuwa nukukasika zwe tichiti lajini jivabo kana tuvosa zwabaka taka tika waka pira mahara nukutu zwabai fira zwabai tarisira utujingawe zinuitika mnika medu muno yechipikiri wa Zimbabwe handi zoba jiriku itika jiriku tongwa ni uru mende ino janyiriri
vachiru manzu titasa hizo nyikadze mu Afrika ni sangano re African Union mungati pane kubata na erika mwani pane shakawanda sulakuitu
kubata na kuripo asize kuno goals kuno zogo na kusawapo ninyaya ya zukuti leadership ya amwe ma African countries vachiri kutengesa. This is why you find that pachirunguka muno akabva muZimbabwe akaenda kune imwe nyika unotosvikonzi hei uyu mukwerekwere tombotise zvakati akaenda kuSouth Africa. Zvoreva kuti iva vanotaura mashoko iya havasati vaziva udzamu kana kuti zvinoreva Africa Day kana zvinoreva ganda dema.
Vagutu zvii zvinoda kuti zviitwe neAfrican Union kuti izadzikise zvido zvevaye vanasoro jena varere muhapwa dzemakomo.
Kuzvitonga kuzere kunoreva kuti kana une zvaunoda kuti uite haurambibvi. Zvinopari zvino tinoona muno muAfrica dzimwe nyika dzava nani dzaenda mberi chaizvo panyaya idzodzo dzokupa vanhu kodzero dzavo dzokuti vave vanogara vakasununguka. Asi tine yatinga kuti muchirungu maoutposts of tyranny asara muno muAfrica akaita somuno muZimbabwe. Kokuti ukada kuti uti hurumende apapa makanganisa ukangodaro chete wamwaiwa neuti unokashidzwa.
Mutauriri weMTCT vaobet kutu manzwa zvakare kubva kune vanoongorora nyadzo zvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANUPF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Kanzure guta reHarare yazivisa kuti iri kupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court svondo rino wekurambidza kanzuru kuvhara mvura yevanhu vanenge vaine zvikwerete senzira yekuvamanikidza kubhadhara zvikwerete zvavo. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru yavo yatosvitsa magwaro ayo ekupikisa mutongo uyu kudare repamusorosoro reSupreme Court. VaChideme vanoti nekuda kwekupikisa kwavaita mutongo uyu kanzuri yavo icharamba ichivharira mvura vane zvikwerete kusvika nyaya yavo yanzwikwa neSupreme Court. Kanzuri yeHarare haisiyo yoga iri kuvhara mvura senzira yekumanikidza vagari kubhadhara zvikwerete zvavo. Kanzuri yeguta reBulawayo inonziwo iri kuvharawo mvura dzevagari vane zvikwerete kunyange hazvo paine mutongo wedare repamusoro uyu uyo unoti makanzuru haafanirwe kuvhara mvura yevagari kana pasina magwaro anobva kumatare edzimosva kana kuti court order. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navaChideme.
Mutongo uyu tirikuupikisa nekuti mutongo uyu hauna kutifadza, hauna kutifadza maringe nekuti zvauri kuda kuunza zvinozoita kuti vanhu vasabhadhare mvura. Takambochallenja umwe mutongo wakambobuda wakadaro tikanouhwina kuSupreme Court. Saka tine tarisiro yekuti tinonohwina futi kuSupreme Court.
Saka mati matanga here urongwa hwekupikisa mutongo uyu?
Takatotanga.
Zvii chaizvo zvamuri kupikisana nazvo tichionawo kuti mutongo uyu uri kuti kanzuru inofanira kunge ichiteerawo mutemo wemaguta?
Mutemo wemaguta ndo watinoteerera kusvika patinosvika pastage iyo yaya yekuti chakuzonovharira mumvura. Saka mutemo wese kanzuru tinenge takateerera. Asi chatirikubidza ndechekuti mutemo wavo wezvavada kuti mwana tizoita tiri kutiti sekanzuri ngatipuweliwei sebhodhi ine mitemo yaro tinoteedzera mitemo yedu kusvika tasvika pakutora mumatare atinenge takatora saiwa yayo.
Saka mati masvitsa here kumatare tsamba kana magwaro enyu ekupikisa mutongo uyu?
Magwaro edu ekupikisa mutongo uyu takatopedza kuita mabasa edu kuti tichisvika kudare kuti dare ringe richiona maargumenti edu seguta kuti zviri kutaurwa nedare repasi handizvo zvatinovirana nazvo. Dare repamusoro ringe richitipawo mamwe maonero.
Tinoona kuti pasi pebumbiro remutemo mvura ikodzero yemunhu, hamuna here dzimwe nzira dzekuti munge muchitevera nadzo zvikwereke zvenyu pane kuvharira vanhu mvura?
Mvura ikodzero yemunhu asi ikodzero inofanirwa kunge ichibhadharwa neanoishandisa yachona. Kutotyora kodzero yevanenge vakabhadhara mvura kuti umwe munhu angowana mvura mahara, kuti ivavo vanenge vakabhadhara mvura vada kubhadharira umwe munhu vakazvibhadharira ivo kuti vange vachiwana mvura. Saka ikodzero dzavo futi kuti munhu wese ange achibhadhara.
Saka pamuri kumirira kuti dare repamusorosoro rizonzwa nyaya yenyu, muri kuteera here mutongo uyu pari zvino? Muri kuumira here kubhadhara vanhu mvura?
Kana tatoita appeal inoita set aside mutongo wakaitwa takatoita mbasari isi atofuna ngechitaku.
Mutauriri wekanzuri yeguta la Harare wa Michael Chideme vari parunare mu Harare ne Studio 7. Yashika nguwe ya kutitienda kuna Mavlas Msanganya uye we Studio 7 kutitinzwe zvirikutaurwa urwa neva tsigiri we Studio 7 pa Facebook.
Panyaya ye kukosha kwa kaita kuendesa vanasikana nemadzimai kuzvikoro zvepamusoro. Tombonzwa zvirikutaurwa nevatereri vedu vepano pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Inini ndinonzwile Queen Makawa. Ndevele, ndinogara kumaupra mna uzorozi. Chakanakira kuendesa mwana wemusikana chikoro. Anoitawo chiremerera. Kana dai toti anozvimiririra semudzimai. Haazomiririri kutarisira chete kuti baba vakadai. Nomupawo chiremerera pane vamwe. Uye mwana anenge achiziya zvaanenge achiita. Haasi mwana anomirira kuitwa sechirei. Chinodhonzwa. Kunzi iwewe itaizvi. Mwana anenge achiziya. Zvaanoda muupenyu hwake. Saka ndoona zvirizvo zvakanyanya kukoshesa kuendesa mwana kuchikoro. Ndinodzosawo kudzinirwa kwemudzimai nemunhu wechirume. Nekuti kana une chikoro chako unenge uchiziyawo zvaunoda muupenyu hwako. Saka hauzonyanyi kutsvikirirwa zvakanyanyisa nekuti unenge une iziwo mumba uchitaurawo zvaunoda. Not kuti mumba chete even kwaunenge uri. Saka izvozvo ndozvona zvakakosha chaizvo kuti tiendese vana kuchikoro. Uye nini nevana vasikana vaviri nemukomana mumwe chete.
Ndinonzi Esther Vaza, ndinogara kukadoma muNdorongezi. Kuendesa mwana kuchikoro mwanasikana zvakangokosherwa kuti nyangwe akaroorwawo nemurume aine dzidzo mukati nepfungwa dzake anowanikwa nekugona kuvaka imba yake nekuitawo mabasa emaoko nekuwiriranawo nemamwe madzimai munharaunda maanenge agere. Ndoda hangu kukwazisa mai vangu vari kuno nehanzvadzi yangu iri kulandani anonzi Clifford Nyenwa namai guru vangu vari kuno zvekukwagora kumondoro nehama dzose dzinondizivawo nevari kwarusape vose baba vangu.
Panyaya yekuti amai Elizabeth Tsvangirai mudzimai wemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vaenda ivo nhasi kuchitungwiza kunopa chikafu kune vakwegura. Jerry Nkomo anoti kugona kwaamai vanoziva kuti vana vanodawo kurarama. Vanowana nevanoshaya vese kuna amai vedu. Aiwa tinokutendai vese vatsigiri vedu vepano pa VOA Facebook page yedu yeShona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, mhanyai pa Facebook motsvaga imi pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like tionesane takawanda. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tombo tarisa na uze mitambo tutanga ni kutarisa zvaitika nhasi munyaya dzenhabvu mitambo yePremier Soccer League. Islanders 0 Chicken Inn 1 Yada 3 Triangle 0 ZPC Kariba 0 Chapungu 0 Shabani Mine 4 Bant Rovers 1 Cholocho 1 Ngezi Platinum 4 Mutambo urikutambwa iko zvino Dynamos 1 Harare City 0. Munyaya yedu huru ye mitambo nhasi, murairidzi wema Warriors Norman Mapeza nhasi aburitsa chikwata chenyika icho change chiri pabasa musi wa 11/10 apo Zimbabwe ichatamba neLiberia.
Mapeza asanganisa vatambi vari kutamba mukatsolaga Premier Soccer League nevari kurura kunze kwenyika, asi hapana kana mutambi mumwe chete wechikwata chine mukurumbira cheDynamos achevedzwa pavatambi makumi maviri nevashanu vanofarira kupinda mukamba musi wa22/Chivabvu. Pamusoro pezvo murairidzi uyu haana kudana vatambi vakaita sanyasha mushekwi uyo anotamba kuChina Matthew Rusike kuTunisia pamwe naWillard Katsande muSouth Africa, asi apa mukana kuna Ovid Karuru naEric Peter avo vakapedzisira kutambira maWarriors kare kare. Vatambi vakaita saChinoka Dewere Nakota naMoenesu havamo muchikwata ichi nemhaka yekukuvara. Asi tatenda mukuruva haana kudaidzwa nekuti haasi kutamba muchikwata chake chitsva cheCape Town City muSouth Africa. Mapedza anga akamirirwa pagungano revatori venhau namaneja weMaurias vaWellington Mpandare. VaMpandare vati vari kuita hurukuro natendai darikwa uyo anotambira Burnley kuEngland kuti vaone kuti anokwanisa here kuuya kuzotambira chikwata chemaori.
Tinotenda Michael sezvo nguva iri yapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri tokusiya mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau muriri weSindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlazi mashumi mabili lanhlanu kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe limanyane lamanyamazwe eAfrika ekunanzeni ilanga leAfrica Day ngembuthano etshiyeneyo.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelaneni. Maguna la abantu esiphilisa nabo ababuya kumanyamazo ase organize noma community wethu yimidlalo esithi yebo sisa zwisana obuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane sicale sibumbane futhi.
Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla lezano PF kobulawayo lukhumbuze abanengi ngodlame oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Sihlaziya loludaba.
Ngiyazi ngasenze ngani siqalisa ukuthunyela untanga ukuthi bayenzisa uDlakela.
Kwezemidlalo iqembu leHighlanders linqotshiwe ngeleChicken ini. Sizalethulela enye njalo impumela yemidlalo yonke yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe ezwekazi leAfrika ekunanzeni ilanga leAfrica Day. Emazwini akhe okunanza leli langa umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthe iAfrica Day lilanga eliqakathekileyo kakhulu elokuthi izwekazi leAfrica lihlolisise injongo yokubunjwa kwehlanganiso yeAfrican Union ekhanya ingasananzi izifiso zabasungula lenhlanganiso. Njengendlela yokunanza leli langa omkaTsvangirai unkosikazi Elizabeth Tsvangirai utshone lezalukazi lamaxhegu abagcinwe engabebandla leSalvation Army ebumudzo Old People's Home eSt Mary's emzini weChitungwiza wabanikeza isipho sokudla. Kubika uMavis Gama.
Lawo ngamakhehla namakhehlakazi ngesikhathi bejabulela impahla abayilethelwe nguNkosikazi Tsvangirai. Esethula isipho sakhe kulomuzi uNkosikazi Tsvangirai uqonqosele kudaba lokuba kumele abantu bengaze bakhethana ngemihlobo lokuthi bakuliphi ibandla kodwa wathi kumele batshengisane uthando sikhathi sonke. UNkosikazi Tsvangirai wengeze wathi kumqoka ukuthi umuntu angaze akhohlwa ukuthi uvela kuphi, kungakho yena ekhethe ukuzachitha isikhathi sakhe laba kulomuzi webumuzo oseSt Mary's okuyikho azalelwa khona wakhulela khona njalo egcinwa ngugogo wakhe osewabhubhayo.
Chikumbiriso changu kuti tese daitaisa musoro pamwe chete tamboregedza kupoliticize zvinhu zvese zvatinoita.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi kulomuzi webumuzo uMajor Cynthia Nyarubero ulandise phezulu kobunzima ababhekane labo kulomuzi owakhiwa ngomnyaka 1974 esithi usuluphele njalo udinga ukulungisiswa. Omunye wabahlala emzini lo ugogo uMfatiyane Sinayi utshengise ukusijabulela isenzo sikaNkosikazi Tsvangirai.
Lapha ukuqala phela ngihlala lapha kakomu eplazini. Ya, eplazini lakhe leli futhi akuthi ukwenzile ukugula akuthi hawu lapha ke niyasapotwa, niyasapotwa. Hayi, niyadla niyasutha ya azukulapha ke niyalala ninjala hayi
Mamachumi amathathu lanye abagciniwe kulumuzi webumuzo Old People's Home omdala wabo elekhulu lanhlanu leminyaka yokuzalwa 105 bekujatshulwa kudliwa ukudla kwemini kuphuzwa unamnede abalethwe liqula ebelihamba lonkosikazi Tshwankirayi lapho kusethulwa limpahla izalukazi lamaxhegu besina ngimele isitudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Lokhe sikudaba lunye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyene lezizalwane zakwamanye amazwe ekunanzeni leli langa kule nkuthazo yokuthi kube lokumanyana ekulwiseni umkhuba we-xenophobia kumbe ukucwasana ngobuzwe. AbeZimbabwe bona bakhuthaza osowabo ukuthi bekele ukudala amacala okungenye yezinto eyimbangela yokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eSouth Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Indaba esekhudwini esikhathi kunanzwa ilanga leAfrica Day yalonyaka kwele South Africa yokudla amathambo engqondo ngokungenziwa ukuqeda inzondano esivame ukuqhamunga phakathi kwabakwamanye amazwe lesizalwane zakuleli. Xenophobia iqale ngo-2008 yeza njalo ngo-2015 lo-2016 kanye lalonyanga. Abakwamanye amazwe la bathi lonyaka bakhethe ukuchumayela ivangeli lokubambana kwabansundu ukuze kungasabi khona ukuhlaselana nalokho. Abanye bakhuthaza abakwamanye amazwe ukuthi labo nxa befika kuleli baziphathe bahloniphe abaninizwe. Isizalo seZimbabwe umnumzana Bongani Mkhwananzi ukwaisa izalwane zeZimbabwe ezilomkhuba kudala amacala kwele South Africa ukuthi zekele lokho ngoba kubangela kuzondwa kwabokuza bonke.
Thina nathi sokumele sizale indima enkulu ekuhlanganeleni nabo ukulungisa inkinga zabo ngoba inkinga zabo ziyahlangana nezinto ngoba uzinza kwazo nathi kuyasinceda nje ukuthi abantu bethu baphile kahle nomphakathi.
Umsekelo wenhlanganiso ye-Creative Communities umnumzana Vushi Lakale ukuthaza abakwele South Africa labakwamanye amazwe sithi isikhala esikhulu sokulisa izenophobia yikuqoqa imidlalo yebhola ukugijima ezokucula lakho konke okungenza bazane ngcono.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelalini uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kumanye amazwe asiorganizeni kuma-community wethu yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane sicale sibumbane futhi kube imidlalo echubekayo ilokishi nelokishi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khumlani Moyo okhokhela iqembu leZimbabwe emdlalweni ehlose ukumanyanisa abakwele South Africa labanye abavele emazweni achiyeneyo ukuze kazi le Africa uthi imidlalo isidala umehluko omkhulu ekulwiseni izenophobia.
Iyasiza kakhulu ukuthi njengamazwe aseAfrika sikwazi ukuthi sihlangane emidlalweni sikwazi ukuba ngama-Afrika. Ngoba last year I think bekunama team i4 but lonyaka ahlukile ngoba sinabantu be-Ethiopia nabo abadlalayo nelizwe lala e-South Africa.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngelanga lokuthakazelela Africa Day iinkokeli zamazwe zilomlando wokuhlolisisa ukuthi kuyini okwenza iningi labantu e-Africa lihlupheke abanye besiyagcwala kwamanye amazwe kanti wonke amazwe aselozibuse.
Ngoba sise sathola uzivuse e-Afrika kodwa inotho ilokhu ingekho ezandleni zethu. Inotho isezandleni kwezinye indawo ezandleni zamakhiwa njengalapha eSouth Africa. Kuthi elizweni lakithe njengeZimbabwe inotho isezandleni zabamnyama abalutshwana abayibababusayo. Abantu abaningi kabalani notho ezandleni yikho abantu begcwele amazwe wonke.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lubelihle Banda okuviyelwa bomama enhlanganisweni ye-African Diaspora Forum uthi umlayezo omkhulu ukuthakazelelwa Africa Day ngokukhuza umkhuba osubhakile kwele South Africa ngokuhlasela abesifazana mahlayana.
Abalamandla okuzivikela, the masculine power njengawo amadoda. So sifuna ukuthi si-raise awareness nge-domestic violence ukuthi it's not something that should be taken lightly. Sifuna ukuthi sizame ukuthi si-approach uhulumeni we-South Africa, especially where women are concerned, ukuthi they should strengthen their policies regarding women.
Njengoba ilanga le-Africa Day lingakemukelwa njengekhefu kwele South Africa, igigi labakwamanye amazwe lokuthakazelela leli langa liza kwenziwa ngomgqibelo. Lapho-ke bazafola ezitaladeni zelokishini le-Uvel betshengisana okuligugu kubo kwezamasiko lempilweni. Melesitulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Amapolisa akwele Botswana aphakathi komkhankaso wokubopha lokuphindisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Amapolisa athi abantu bakhonona ngokuthi abangena kulelo lizwe laba be ngaphandle komthetho yibo abadala amacala amanengi, kubika uMartin Ngwenya.
So isikhathi njalo sokudlala amacatshelana phakathi kwamapholisa kanye labezimbabwe waseBotswana ongekho emthethweni. Amapholisa aweBotswana abike ekuqaleni kweviki ukuthi asesungule umkhankaso wokukhipha wonke umuntu ongene elizweni ongekho emthethweni. Isikhulumi samapholisa umnumzana Witness Fosija uthi uZulu weBotswana uyakhonona ukuthi amacala aseqongile ikakhulu esikolweni eHaburoni njalo adalwa ngabangena elizweni okungekho emthethweni. Kule nkulungwane zabezimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni iningi lizodinga ukusiphilisa kukanti abanye badala amacala. Kodwa awusabethusa abezimbabwe ugijinyiswa amapholisa ngenxa yokuthi sekuyinhlala yenza njengoba umnumzana Melusi Mdlovu esitsho.
Sokuyimpilo yethu ukuhlala sigijinyiswa ngamapholisa nje nge-operation yabo leyi entsha. Kodwa nxa sikukhangela kuhle sibona ukuthi ngayekhaya izinto zonke zilungile, ngasigijimi kangaka sibalekela amapholisa.
Umnumzana Alfred Lunga laye ukhala ngokuthi isimo ekhaya yiso esenza abezimbabwe baphenduke inhlekisa ezizweni.
Kula kuphumula nje amazimbabweni sesihlala sigijima besithi senza lokhu lalokhu. The best thing about thing esingayenza ukuthi sizilungiselelise ukuthi sibele khona cause ezithizi hayi akulo makhelwane abasifunayo labo sebekhathele ngathi.
Ababanjiweyo basiwa esitokisini kuqala besalinde imota ezaziwa kakhulu ngokuthi amagumbagumba kuthi sibathwale ziyobalahla emngceleni weplumtree. Kodwa iBotswana ithi iningi liyaphindela noma nje uhulumende ekhala ukusebenzisa izigidi lezigidi zamapula ukubuyisela abezimbabwe emuva. Abanye bakhala ngokukhahlanyezwa ezandleni zamapholisa kodwa noma nje kunjalo babhensela ukuphenduka kulokubuyiselwa ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 ngeseHaburon kwele Botswana.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqhakadeka kwemfundo yabantwana abangamantombazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebhilithane unkosikazi Theresa May uthi uzakhalaza kumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuvezwa kwembiko eyimfihlo ephathelane lesehlakalo sokudubuka kwebhomba edolobheni leManchester okwenziwa iziphathamandla zeMelika. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla kwele Nigeria zithi imali yokuphathisa abaswelayo incane kakhulu njalo uncedo kalufinyeleli abanye abaswelayo ngenxa yempi kahulumende labahlamuki beBoko Haram. Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo ngesonto kukhumbuze abanengi ngodlakela oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Lanxa udlakela lolu lwalunganeno kukhetho luka-2013, ukhetho luka-2008 lwaba lodlakela olwesabisayo kwafa abantu njalo abanye bashiselwa imizi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe kuyini okungenziwa ukwenqabela udlakela lolu kukhetho lomnyaka ozayo. ukuphendula lombuzo sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo lelunga leZanu PF umnumzana Effort Nkomo.
Into qakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukutolerate iviews zomunye umuntu kumbe ukutolerate umbono womunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukathi abantu bengathi beyimulinye bexabane kubangwane.
Makhumalo ngena khonapho kweziweni kahle kahle.
Into yokuqala kumele kwenziwe ukuthi ibandla leZanu PF kaliqalise ukukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze batshayana ngoba sonke siyazi ukuthi ibandla leZanu PF lisebenzise ukusebenzisa udlamudlamu ukutshaya abantu. Sikhuluma kunje njengebandla leMDC kulomama uMsishumba weNdengwa othiphele umuzi ngabantu bezanu okuthi ukuthi sebeqalisile ukusebenzisa ukutshaya abantu nokutshisa iFacebook ikankasela u-2018 abantwana bomuntu munye iZimbabwe neyethu sonke kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nendoda ngihasingena sikhankasa ngathi ngemini sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo yibona ye sinembono etsheneyo ngababandla ekwalandelayo kodwa kakutsho ukuthi kumele sile kumele sinzene phansi sikhankase sedlulane silingelelane siyehlangana emabhokisini.
Baba uNkomo, uMongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi nengi esola uDlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi na kwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana singathi asamlalela nawo uMongameli.
Yeah, liqiniso ukukhuluma kuhle ukuthi uMongameli uyabe xwayisile ekhulume ngokuthi kungabi lokuxabana. But ungananzelela ukuthi siphila esikhathini izinto lezintweni zesiKristu uSathane ubhizi ungenisa ukuxabana usebenza 24/7 ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale kodwa ayisikho kuyinjongo njengoba sitsho nje ukuthi uMongameli wephathi uyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akula muntu okufunayo okubona kusenzakala. Nxa kusenzakala okukhathele ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018 ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esabulelayo abanye bethu ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo ngeyakho ingqobe.
Hayi, inkodo le ekhuma ngobaba uNkomo, but inkinga ebakhona yikuthi siyancelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba noDlakela phambili kuphakathi komphakathi. Nxa sebengasenze ngale, sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayevusa uDlakela. Okukhona yikuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi yabo kwenza kwenzakala khona uDlakela ngabayefika bakhumise laba bantu abezindlakela umlota yiza ngabezano abana ne-MDC ngoba izano yena yodwa ne-MDC elwa yodwa ukwenzela ukuthi sibone ukuthi baqinisile ngabakhulumi nje libathakise umphakathi ngabakhulume besenza lapho kuba noDlakela ngakuyesikwa ulungise lelo Dlakela.
So mcabango omuhle yini lo baba Nkomo?
No, umcabango omuhle ngivumelana laye umntana nenkosi ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu, sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana ngoba lapha sakha isizwe, kasakhi bantu bakamdakabani abantwana bayiphi party, sakha isizwe. Isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo. Kungumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonokho. Asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokho engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo, ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani, lilungelo lakhe. Ngizaphinda futhi ukuthi into esayidlelayo i-freedom of speech, freedom of association, asikwenzeni khonokho.
Umnumzana Effort Nkomo lilunga leZanu PF obexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo. Ilanga le Africa Day lilanga elinanzwa izizalwane zezwekazi le Africa ezinengi. Lapho ezinye ezitshe ezithakazelela khona amasiko azo. Kodwa ukubhidlika komnotho weZimbabwe sokutshe izizalwane zaleli lizwe ziphila kwamanye amazwe. Lapho ezingaphathwa khona kakuhle zibandlululwa njalo lamalungelo azo engahlonitshwa. Umike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Philip Ndlovu oyisizalwane seZimbabwe ohlala kwele Botswana lo mnumzana Owen Mkhize laye ohlala kwele Botswana.
Ya lolu suku luqakathekile baba masi semazweni ethu ngoba manje masi esiyabheka ngapha mabezi Africa Day. Thina ngale khaya kasiyenzi Africa Day ngoba ziningi izinhlupho esibhekane nazo ngithi.
Wena ke mnumzana Ndlovu yini imbono wakho ngalolu suku?
Ngibona ngazani into le ukuze singi Africa sitsho amazwe wonke abantu abamnyama. Ngakho kusitsho ukuthi leli langa siyabe singabantu abafake amakhanda abo ndawonye silombono munye. Kodwa ngenxa yokuthi vele thina ngingakwazi ukuthi kusenza kuyini asiwelelani ukuthi sihambe kwaloli langa kuphela sindawonye. So into zakhona ngathi into yakhona iyahlupa. Kathesi njengokukhuluma kwalo munye wami uyatsho sibili thina siyenza ngomumo esikuwo ekhaya. Lalaba bengapha, nalaba bangapha, nalaba bangapha. Kodwa abanye abantu ingathi kakhulu njengamakhiwa bayabambana nxa kuyinto vele abafanele behlangane kuyo bayabambana. Kodwa thina abantu abamnyama wayehlula lokuthi vele size sibe lolimi olulodwa olwethu thina abantu abamnyama.
Ngombono wakho njengomuntu ohlala kwele Botswana, umphakathini uyavumelana lawe yini? Bayathakazela na izizalwane zeZimbabwe?
Ya. Uqinisile sibili abantu beZimbabwe abantu abangemuva kwekhanda ngitsho umzimba oweZimbabwe uyakufuna. Kodwa into esingehlula mina ikhanda lomzimba akuhambelani ungizwisise isiNdebele sami kulapho okulenkinga yethu okwekuthi ngakho futhi ungakukhengela tokusiba lihlupho lokuthi labanye bethu futhi abantu abamnyama abakwamanye mazwe bangani banjalo futhi bese ngikukhangela ngendlela ukuthi amakhanda wona wonke amazwe aweAfrika kungani bengabambani bebe lento one engazobambanisa abantu bonke kuyehlula.
Mkhize, wena ke ungathi umphakathini kwele South Africa uyathakazela la na izizalwane zeZimbabwe?
Ya ngapha thina baba sihlezi nje okokuzincindezela but ngezinkulumo ezobe zikhulunywa ukubona siyabaqedela imisebenzi. Ngathi vele ebantwini abamnyama bonke abansundu akwela freedom ngoba imizimba singafana but ingqondo ziyachiyana baba. Omunye la ucabanga okwakhe, omunye la ucabanga okwakhe. Abaningi bazehlukanisa ngendaba zezilimi thina esizikhulumayo.
Ngifuna ukuzwa ke Nkize, ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze siqale ukubambisana njengezalwane zonke ezwekazi eAfrika?
Ya, umbono khona engingaqala ngasekhaya into kumele ukubona iyenzakala ukuthi njengoba kusiza okhetho lwezayo ukuthi sisukume thina lapho egangeni sihambe siyovotwa sikhiphe umongo lemeli okhona nguye ongani uyenze ukuthi abantu baphambane kakhulu ekuphileni.
Umnumzana Owen Mkhize isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa endawonye lo Philip Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Kwezemidlalo lamhlanje sizwe impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamhlanje kuJoseph Njanji.
Iqembu lechikeni lihlohlelwe ngukapteni walo Moses Jackson yena olutshayela emambuleni umdlalo sofiyafika emaphethelweni. Limpumela itsho ukuba iqembu lechikeni selilemiklomelo elitshumi lanhlanu ikanti iqembu le-Islanders lona lilemiklomelo elitshumi lesikhombisa. Umdlali wekhetho yezintatheli kuba nguye odlale ukwedlula abanye nguGuide Godard yena othi usekelo waluthola kumqeqetshi wakhe uRaman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu lechikeni yilo lomupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu lechikeni belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakoBulawayo njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela leyo iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu
ngoba phambilini kwalo mdlalo besihluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizisenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakoBulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyadala lona beselidlale imidlalo yembala lidliwa linqobe letriangle nge-3 kanyaya emdlalweni obusenkundleni eMorris Depot. Iqembu leZPC Kariba libe ngutshikilo bhanqa leChapungu kungela qembu elenelisekulitshayela eMambuleni emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga. Iqembu leShapane Mine libhaxabulele Bantu Rovers nge-4-1 ngaseMaclass. Kuthi emdlalweni obusenkundleni yeDiliva Dzimu esedolobheni leBeitbridge, iqembu leCholocho litshaywe nge-4-1 liqembu leNkezi Platinum. Limpumela yitsho ukuba iqembu leNkezi Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalaneli lemiklomelo engama-22. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ijaheli dala uJayza Majaha Wota Ndlovu Jayza Marabini ehlabela kamnandi egqibake uhlelo lwethu lwalamhlanje uthi yena yamitha kanjani intombi kanti ke kayikabi lamavele ngitsho lokuphuhla kayikaphuhli kwenzakala ntoni lapha. Hayi ke kwanele sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EleZimbabwe namhlanje limanyanela amanye amazwe ezwekazi leAfrika ekunanzeni ilanga leAfrica Day. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo, lingayikatshanali yalandela uhlelo lweLive Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.